Zimdanzo, pane zvatingobvumirana ka. Tobvumirana here? Kusukasa. Aya, tabvumirana here? Tabvumirana here? Tabvumirana here? Kuti zvimoko zvinoda kuzunza. Zimdanzo, tabvumirana here? Tabvumirana here? Tabvumirana here? Kuti zvimoko zvinoda kuzunza. Kusukasa. Anga mazunza sei tisina kuimba. Rambidze kuimba nyato mazunza ipibo vako zvimba mungatambe akapela saka tichimba sunzai kurungai shekai tichikuimbirai zvimwe zvinoda chipower power sununguka pasi pese panoda kudzidzisa tererai tabvumirana here tabvumirana here tabvumirana here kuti zvimoko zvinoda kuzunza dzimtanzo tabvumirana here Kana uri islenda chiuno hunza Wochikurungira soto muresi tokupinza Bunza baba lula, bunza iwinza Diani muruma singade kuipinza Songu iyo imu mota achiritza Shina kana muzera bunza mutarafitza Kusukasa, tabumirana here Tabumirana here Tabumirana here Kuti, shimoko shino takusunza Zimtanzo, tabumirana here kuimba nyato mazunza ipibo vako zvimba mungatambe akapela saka tichimba sunzai kurungai shekai tichikuimbirai zvimwe zvinoda chipower power sununguka pasi pese panoda kudzidzisa tererai tabvumirana here tabvumirana here tabvumirana here kuti zvimoko zvinoda kuzunza dzimtanzo tabvumirana here Thank you.